Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 3, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti nyika yaswedera pakuzadzisa chinangwa chayo chekuti mabasa ekutengesa zvicherwa anga achiunza mari inosvika mabhiriyoni 10.2 emadhora ekuAmerica pagore. Hurumende inovimbisa kushandura upenyu hwana mukoti kuburikidza nekuwandudza nzvimbo dzavanoshandira uyewo kuawanisa mihoro inotenga senzira yekuti vasatiza munyika. Vechidiki vokurudzirwa kupinda mune zvemabhizimusi sedonzo rehurumende rekusimudzira zvizvarwa zveZimbabwe pamwe nenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yavimbisa kushandura upenyu hwana mukoti kuburikidza nekuwandudza nzvimbo dzavanoshandira uyewo kuawanisa mihoro inotenga izvo zvayati zvingaita kuti ana mukoti ava vasatize munyika yavo vachinotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pachiitiko chekupedza zvidzidzo kwavana mukoti zana makumi matatu nevanomwe pasali Mugabe, gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora, vati basa rinobatwa navana mukoti rakakosha zvikuru, naizvozvo vanofanirwa kuwana miripo inoenderana nebasa ravo. Vaenderera mberi vachiti hurumende iri kuziva zvinetso zvose zviri kusanganikwa nazvo naana mukoti nezvipatara munyika, izvo zvavati zviri kugadziriswa. Vakurudzira vana mukoti vapiwa zvitupa zvekupedza dzidzo ava kuti vanoita basa ravo nemazvo vasinganyanyi kutarisa zvipingaidzo zvavachasangana nazvo. Munyori mubazi rezveutano vaAspect Maunganidze vaudza Studio 7 parutivi pechiitiko ichi kuti hurumende ichazadzisa zvose zvavimbiswa negurukota rezveutano.
Tinotarisira kuti ese maefosi urongwa hwese huri kuitwa kuti zvinhu zvakanaka zvichaita kuti vasanyanyo kuenda kunze vachiya ite ichiechipavo.
Asi vaimbo vagurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa vaHenry Madzorera vanoti muromo wagara uzarirwi nerwizi.
Ini ndichiona hurumende iripo iyi handione chinoimprova, nokuti hazvigona kuimprova health chete zvisina kuimprova generally muekonomi yese. Izvino neurombo huri munyika handione pachichinja anything, nyangwe minista akapromisa zvakadini.
Vana mukoti muZimbabwe vari kutambira mari ingasvika madhora $250 ekuAmerica, $250 pamwe chete $2 million emadhora emunyika, kana kuti $2 million pamwedzi, iyo yavanoti ishoma zvakanyanya. Mari shoma iyi uyewo kushayiswa zvikwanisiro zvebasa zvinonzi ndizvo zviri kuita kuti vakoti vanenge vapedza zvidzidzo zvavo vabude munyika neuwandu vachinotsvaga mafuro manyoro kunze. Asi mumwewo awana chitupa vachekuva mukoti vaBlessing Gatsi vanoti havana tarisiro yekunotsvaga basa kunze kwenyika.
Nyika inofanira kuvakwa nevanhu vemo, kana kungozi vanhu vese vakasara vakabuda, isu tinoda kubatsira vedu vemuno.
Mumwe mudzimai wechidiki apiwa chitupa chekupedza zvidzidzo zvekuva mukoti azere, Muzvare Feuma Mucharima, vati kunyange vana mukoti vachinzi vanombobata vanhu nekuseri kweruoko, iye achaita mukoti wevanhu.
Ini tinovimbisa kuvanesa akanaka
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association vaino kudongo vati nhunha dzaana mukoti dzikagadziriswa zvinodzikisa uwandu hwevarapi ava vari kutiza munyika.
Maissues aya anosanganisira muhoro, maissues aya anosanganisira maenvironment yavanoshandira. zvini izvozvo zvichagadzirwa tinoona sekunge zvinogona kuderedza uwandu hwevana mukoti vari kubuda.
Commission inoona nezvenyaya dzeutano yeHealth Services Commission yakaburitsa gwaro rairatidza kuti gore rapera nyika yakarasikirwa naana mukoti vanosvika chiuru chimwe chine mazana manomwe vakabuda vachienda kunyika dzakaita seUnited Kingdom, America, Canada neAustralia. Asiwo hurumende iri kutsoropodzwa nevamwe ana mukoti ichipomerwa mhosva yekunonoka kuvapa magwaro anoratidza kuti vakadzidzira basa anodiwa kana munhu achitsvaga basa kunze kwenyika. Hurumende inonzi yakatura danho rekusapa vakoti magwaro aya senzira yekuti vambotanga vashandira nyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Gurukota rezvicherwa vasoda jemu vanoti nyika yaswedera pakuzadzisa chinangwa chayo chekuti mabasa ekutengesa zvicherwa anga achiunza mari inosvika mabhiriyoni 10.2 emadhora ekuAmerica pagore. Izvi zvabuda pamusangano wekuziya mamiriro ezvinhu mune zvezvicherwa waitwa mubulawa yonhasi. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neatori venhau kumahombekombe kwemusangano wekuziya mamiriro ezvemigodhi nezvezvicherwa munyika, vazhemu vatsinhira kuti zvicherwa zvakakoshera nyika zvikuru nekuti zvinowanisa nyika mari yekunze. Asi vabvumawo kuti pane zvimhingamupinyi zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kushomeka kwemagetsi, vakakurudzira vemakambani ezvicherwa kuti vashande pamwe nehurumende mukuzvigadzirisa.
Ndinofunga kuti ndobasa rinoitwa nevanhu vakaemployiwa vanotonzi maexecutives mumaindastry kufunga kuti matambudziko atiri kusangana nawo tingaita sei kuti timakurire. But iko zvino tichitaura tiri kuti vari kuzama nepavanogona napo, sezvataona kuti machallenges ekushomeka kwemagetsi aripo nezvimwe zvakangodaro daro. Asi mining industry yaramba ichingobudirira kusvika pakuachivha the 12 billion mining industry yanga yakatarisirwa kuti inofanirwa kunge ichisvika.
Vazhemu vatiwo kuvandudzwa kuri kuitwa mutemo une chekuita nezvezvicherwa kuchabatsira kugadzirisa matambudziko anosangana neveruzhinji vanorarama nezvicherwa kana kuti artisanal miners.
Iko kugadziriswa kwemutemo iwoyo kuchaita kuti masmall scale miner nemaartisanal miners vanga vari kuona sekuti vavharirwa kunze ivhu rese ratorwa richida kuti ripuhwe vanhu vane unyanzvi hwakati kurei vatingati malarge scale miners. Izvozvo zvichagadzirisa kuti naivo vakwanise kuwanawo chekuita uye necheuviri kuburikidzira nemitemo iyi.
Pave nenguva yakuru vakuru muhurumende kusanganisira mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vachitaura nezvekukura kwemabasa ezvezvicherwa, asi hapana umbowo hwakamira hwega hunoratidza kuti indastiri yezvicherwa yasvika pamabhiriyoni 10.2 emadhora ekuAmerica. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Albert Makochekanwa vakaita nevamwe vavo ongororo inoratidza kuti kushomeka kwemagetsi, kushayikwa kwemari yekunze yakakwana uye kuve nemitero yakasiyana-siyana kunokanganisawo mabasa ezvezvicherwa munyika. Asi vatsinhira kuti maonero avo ndeyekuti ichokwadi kuti zvezvicherwa zvasvika pachinhano chakakura munyaya dzeupfumi hwenyika.
Pavari kuti 12 billion vari kutaura kuti production kuri kunzi zvavakaproducer vakamaminaral ese vakaisa muma-US dollar vari kuti 12 billion. Hongu tikatarisa tinoona kuti vafamba chaizvo ende handina hangu mafiga chaivo cha, asi zvorakidza kuti chokwadi vakasvika 12 billion.
Vamakoche kanwa vatiwo zvisinei nekukura kwechikamu chezvezvicherwa uku hapafanirwe kubva pave netarisiro yekuti izvo zvipedze matambudziko ose akatarisana nenyika munyaya dzezveupfumi. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguru vanoti mafigiri ari kutaurwa nehurumende ndeefembera-fembera, vachitiwo hapana chakati tsvikiti chiri kuwanikwa neveruzhinji kana nenyika kubva muzvicherwa. Asi mukuru weChamber of Mines of Zimbabwe vaIsaac Kwesu vanoti makambani akawanda ari kuita zvakasiyana-siyana kubatsira vanhu vemunharaunda maanoita zvezvicherwa. Makambani akawanda ekuChina ndiwo ari kunyanya kusima mari mune zvezvicherwa zvakadai selithium neferrochrome. Asi pane maonero ekuti zvicherwa izvi zviri kungocherwa zvichibuda munyika pasina zvakawanda zvinowanikwa neveruzhinji. Zimbabwe yakapa makambani ekuChina anodarika 220 marezinesi ekushanda mune zvemigodhi muchikamu chetatu cha2023 paine tarisiro yekuwana mari inoita 2.79 billion kunyanya kubva muzvicherwa nemhando dzemoto. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzana Msengi.
Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi panguva yogurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica. Vanden Blinken vasvika muIsrael nhasi umo vaita misangano nevakuru vehurumende yeIsrael muTel Aviv. VaBlinken vakurudzira kuti patorwe matano anochengetedza vanhuwo zvavo vemuPalestine kuti vange vasingasangane nenjodzi yehondo. Hurumende yeAmerica yakatara kuti chikwata cheHamas chikwata chematororo. Nezuro, nengo dzedare reparamende yemuAmerica repasi kana kuti House of Representatives rakapasisa rubatsiro rwemari inosvika $14.5 billion kuti ipiwe kuIsrael muhondo yayo neHamas. Mavlas Musanganya weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachiongorora zvematongerwo enyika vaKennedy Masie kuti tinzwewo maonero avo pahondo iyi.
Zvinhu zvakatyiwa kuwo zvakaitika pane nguva pose hondo yekuIsrael neHamas ine zimatches Israel zvayo ichinzi iri kuresponda to a threat yakaitwa neHamas. Hondo yacho yakuchiita kuenda ichiuraya angati macivilians and tikuona kuti hakuna magesi and nguva yapfuuraya tikaona mahospitals ekara achibhombwa. Saka zvinhu zvokuti kana zvinhu zvakadai so zvakaitika panoda kuti paitwe yangati humanitarian aid inenge ichiuya nemasangano akasiyana-siyana kusanganisira United Nations, but izvi hasa zvaitika. Saka zvokuti vaBlinken vakuenda kuIsrael kunoona kuti izvinhu zviitike izvi tinoona senge zvinhu zvatikati it's a welcome development pachirungu.
Tinoona kuti pane mari inosvika 14.5 billion yawanikwa iyo ichipiwa mvumo neUS House of Representatives kuti ishandiswe ichitsigira hondo iri kuitwa neIsrael. Asi mari iyi haisi kuwanikwa iyo ichizoenda kune zvikwanisiro kana kune zvekudya. Munoona sei izvi?
Izvi zvinhu zvatona sekunge makakatano ari kuitika pakati pema Democrats nema Republicans. Kuzi pasvika hondo apa pachadi kuti ichiramba ichikoshedzerwa kana kuti kuwedzera huni kana moto, nekuti vanhu vari kufa zvokuti kuona kuti vanhu vakaita senge maordinary civilians and mapicture ari kuona ari kubuda uko zvinhu zvokuti hazvina kumira zvakanaka. Saka nyangwe tingati international law zvayo ingave aggression kana kuti yekuita hondo, pafanira kuitwawo mukana wekuti pambopindawo masangano akaita seUnited Nations kana kutiwo nyika dzakaita seAmericawo kana tichikwanisa kusapotawo nemari kuti dzipinzewo yatingati aid kubatsira avo vasiri kuhwa hondo. Ati zvati kuona zvichiitika pamari iri kubuditswa zvinhu zvati kuona sekunge zviri kuita pachirungu yatingati conflict, kuti tinoona vaBlinken ivo vachiti vari kuenda kuIsrael kunoona kuti hondo imbomisiwa pambopindawo yatingati humanitarian aid, but vari kuenda vasina chikwama chacho kana kuti mari yacho yokuona kuti nangwe hondo yacho yakamiswa vanozobatsira.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tinoromba vateereri, musati manzwa unyaya yanga iripo yezvinoitwa neVoice of America, manga muchinzwa hurukuru yaitwa naMavlas Musanganya weStudio 7 negweta rinorwira kodzero dzevanhu vachiongorora zvematongerwo enyika vaKennedy Masie vari muno muAmerica kuTexas. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende yeAmerica vari kusangana muJohannesburg, South Africa, nemakurukota emuAfrica anoona nezvekutengeserana uye vakatarisana nekurudziro yekubvumidzwa zvakare kweAfrican Growth and Opportunity Act. Vanoshanda mumakambani anogadzira mbatya vari kushushikana neremangwana ravo kana chirongwa ichi chakasamutsiridzwa. Chirongwa cheAgova chinobvumidza kutengeswa muAmerica kwezvigadzirwa nenyika dzemuAfrica dzinokodzera dzisingabhadhari mutero. Sangano renhau rehurumende radzivisa nhasi kuti mukuru wehurumende yechiuto iri kutonga muMyanmar ati mauto achadzosera kuzvikwata zvine zvombo zviri kurwisa kumaodzanyemba kwenyika iyi zvatora madhorobha nekuvhara nzira dzekutengeserana nadzo neChina.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vanhukadzi vekumaruwa vakawanda vanosangana nemhirizhonga yemudzimba yakawanda kudarika vamwe vavo vanogara mumaguta nemadhorobha. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti vanhukadzi vakawanda vanotsungirira kunyange vachishungurudzwa mudzimba vachinzi nevamwe shingai ndizvo zvinoita mudzimba dzakawanda. Madzitete, madzimbuya, madzisekuru kana madzisahwira nevamwe veukama ndivo vanonzi vanenge vachiti chakafukidza dzimba matenga zvichapera. Madzimai akataura nestudio 7 anoti mhirizhonga yakanyanya kumaruwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kushaya ruzivo rwekuti munhu anoita sei kana asangana nedambudziko remhirizhonga yemudzimba, nyaya yekutevedzera tsika nemagariro, kuvimba nemurume pane zvose muupenyu, kushaya ruzivo rwakakwana pamwe nezvimwe. Mumwe ari pakati pedambudziko remhirizhonga yemudzimba ndiamai Susan Mauru vekuMhangura.
Inini zvandisofara nazvo manhome nekushungurudzwa kwandiroitwa wani chekutanga kundorwadziwa kuti munhu akandibvisa zuro rangu. Ndakangotsungirirawo ndingotanda achirema ndakabva ndazvidzivisirawo.
Amai Mauru vanoti pavakazonomhanʼara kushungurudzwa kwavo mapurisa haana matsano aakatora ekuvadzivirira. Mumwe mudzimai akatyorwa ruoko mumhirizhonga yemudzimba ndiamai Zenenziya Tapera vanogara kuwirisha mudunhu reMashonaland East. Amai Mauru vanoti dambudziko remadzimai ekumaruwa rinozonyanya nekuti vakanomhanʼara kumadzimambo masadunhu nemasabhuku, nguva zhinji nyaya dzacho hadzitongwi zvakanaka sezvo mitongo ichirerekera kuvarume ichitsimbirira vakadzi.
Tapinda mundaramo yame hapana ruvhunzo rutaura ini ndava ndabata ibvabvunzwa muri wazvanzi saunoda kuti vanhu avakuita seya mhosva inoda kutongobhadhara yakatongomira kutobhadhara.
Kumambo ngezi vedunhu remhondoro kumashonaland west vapita pasi pamire vanoti basa ravo nderekuyananisa mhuri vachiti madzimai mashoma ndiwo anoenda kunomhanʼara nyaya dzekushungurudzwa mudzimba.
Totori neshungu dekuti vanhu vakadai vakauya tivabatire Mambongezi vanokurudzira madzimai kuti aende kunomangara nyaya dzekushungurudzwa mudzimba vachiti vanotonga nyaya kwete munhu.
Isusu hatitongi munhu, tofunga nyaya.
Nhengo yesangano rinomirira madzimai reWomen Coalition of Zimbabwe mudunhu reMashonaland and West muzvari Christina Runemota vanoti panyaya dzavanotambira pagore zvikamu makumi masere kubva muzana dzinobva kumadzimai ekumaruwa. Vachiti zvinoratidza kuti vakawanda vavo havazive kuti vanomangara kana varohwa sezvo dzidzo yavo iri pasi. Gurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa vanoti bazi ravo riri mupishi kurwisa nyaya dzemhirizhonga mudzimba uye kuroorwa kwevanasikana vasati vabva zera.
Ndinoti ini semukuru akamira saminista wayo, shungu yangu ndeikuona kuti madzimai tese pavari hapana patinofanirwa kusiya, vange vachiona kuti vaziva atinoti maraita avo vasagume kumbunikidzwa.
Mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vanoti vanokurudzira vanhu kuti vaende kumapazi emapurisa ekuyananisa vanhu kana kuti victim friendly units ari pamakamba emapurisa nyika yose. Bazi reUnicef rinoti madzimai zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% ari pakati pemakore gumi nemashanu kusvika pamakore makumi mana nemapfumbamwe anosangana nemhirizhonga yekurohwa kana yepabonde muupenyu hwavo. Asi mhirizhonga yemudzimba haina kungonangana nemadzimai chete sezvo vamwe varume vane chitsama vachinzi vanosangana nayo asi vanonyara kuzvishambadza nokudaro vanozongokuvarira mukati sehosho. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira kodzero dzevarume repadare vapolingi vanoti kunyange tsvakiridzo dzichiratidza kuti vakadzi vakawanda kudarika varume panyaya dzekushungurudzwa mudzimba, varume vakawanda havamhanhare nekuda kwekunyara.
Asi kuti vazvitaure kuti hazvisikwanisa kuchitate munhu wechirume asvika muchidiko, vakaona kuti vanhu vazhinji vacho vanosangana nemhirizhonga kutaura shungu dzikapfungwa zvakanyanya zvokuitira kuti izvi nyaya dzebonde dziya dziyabonde vacho hadzizobudi nenyaya kuti munhu anenge anishanika nekushungurudzika.
Nyanzvi munyaya dzezveyanano dzinoti mudzimba munofanirwa kunge muine kutaurirana pakati pemudzimai nemurume senzira yekuderedza nyaya dzemhirizhonga mudzimba. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kusimukira achiimba musambo wesungura Elfas Mashamba remagitare achinzi Shamblo, uyo anoimba ari kujerera mudunhu remasvingo. Ngatinzwe hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ndakatanga zvemagitare kare kare ndichiri mudiki ndangorarwa nazvo. I think chinhu chandikatora kubva kuna baba vangu the late Rhythms Music.
Vabereki venyu vakazvitambira sei kuti mukomana akurova magitare?
Vabereki vangu vakazozvitambira later zvakutora shape. Pokutanga muchimurongo wefunga kuti kuita zvemagitare izvi ndo handibvi ndafokasa nechikoro, saka ndaitoita zvokumbotonzvenga ndombonopractizira kumwe kumba kwomudhara umwe anonzi Michael Shapanduka.
Veruzhinji vari kuzvitambirawo sei mimhanzi yamunorova?
Vanhu vari kutambira music yedu wena chemukatarira masocial media platforms yedu ayo yakanzi Shamblo Music, chiripanga payoutube, panga patiktok. Vanhu vari kutambira music yedu zvingambobviri, tinozvitenda izvozvo.
Matambudziko amuri kusangana nawo semuimbi ari kusimukira ndeapi?
Machallenges atinawo mumusic industry ango akawanda. Chokutanga, music pachezvayo muZimbabwe inobhadhara vanhu vati vane mazita already, haibhadhari vanhu vachiri kuda kusumuka sesu, saka we still need help. Then mashows nekugadzira mavideos, zvinhu zvese zvinoda kusponsa kubozitoga kugadzira music video. Music video inokosta something like 1.2 800 to 1.2, which is zvinangikira wega zvinotinyedzei.
vanoda mimhanzi yenyu kana kukubatai vanokuwanei kupi?
Vanoda kundibata vanondibata pa +263 783 356 302.
Mune mashoko amungasiyire vatsigiri venyu here?
Mashoko anongada kupa kwatsigiri ndeyekuti rambai makadzvanya ipapo paaiwa rutsigiro turi kuona zita rikura. Musaneta kuti tsigira, rambai muchiunda kuma Facebook platforms edu, ma social media platforms edu akafana Facebook, TikTok, YouTube, vana Spotify, Music DC, Koko, Shamblo Music.
Woza Friday chindipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro, kanzwisa.
Hey, kandoda kubuda nako mudariro, kanonzi manedi pamakumbo. Kanote veuka mandine kana yakangu kadiki diki diki sa chaura ya dzimba dzidu chiku.
Veuka mandine kana yakangu kadiki diki diki sa chaura ya dzimba dzidu chiku. Choka mare mare wakudenga kana nanga ya mikofiyo.
Manga muchinzwa kambo kanonzi manhede pamakumbo. Manzwa hurukuru yaitwa na Elfas Shamblo Mashamba anga ari parunhare muHarare na Ivan Zininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chino chepaStudio 7, tibatei paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Muchirongwa cheLive Talk nenguva dza8pm manheru anhasi tiri kutarisa nyaya dzeutano. Takatarisa chirwere chekorera pamwe nekupedza zvidzidzo kwaana mukoti pachipatara cheSali Mugabe muHarare. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Hurumende inoti nyika yaswedera pakudzadzisa chinangwa chayo chekuti mabasa ekutengesa zvicherwa anga achiudza mari yakawanda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Taboka Ncube.
So kuizika tizaba ku VOA. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 2023 uThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso ebona amabhizimusi akwele China Chinese Enterprises in Zimbabwe namhlanje babe lombukiso wokuhlanganisa abaqatshi labadinga umsebenzi owe China Job Fair. Phakathi kwamadola eMelika angamabhiliyoni alitshumi lambili 12 billion abikwa engene elizweni ayisiwo yonke esesikhwameni sikarhulumente, kodwa kungene isilinganiso sale mali njengemithelo. Umphathintambo weMelika obona ezokudlelana lamanye amazwe omnumzana Anthony Blinken ufike kwele Israel namhlanje elenkuthazo ku-Israel ukuthi ike ime ukuhlasela eGaza ukuze abantu makhaza baphathise njalo kube phathise abalimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukhulumende weZimbabwe uthi umsebenzi wezokwemba wenelise ukutholisa ilizwe amadola aweMelika angamabhiliyoni alitshumi lambili i-$12 billion eminyakeni emine edluleyo, kodwa kungayisiyo yonke engene esikhwameni sikarhulumente. Kungene isilinganiso salimali njengemithelo. Lokhu kuphume embukisweni womsebenzi wokwemba owe-Mine Entra 2023 ofike emaphethelweni lamhlanje koBulawayo. U-Anastasia Ndlovu zethelela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Evula umhlangano uhlaziya ezokwemba elizweni oqhutshwe ngabeZimbabwe Chamber of Mines koBulawayo lamhlanje, umphathintambo wezokwemba umnumzana James Soda ugcizelele amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa entuthuko athi ilizwe lakhiwa ngabembibalo.
The mines and minerals bill, which is supposed to be concluded into law, I'm sure you might be aware that His Excellency the President of the Republic, when he addressed the Parliament during the State of the Nation address, obviously when he was opening the current session of Parliament, when he read through
sesiseduzane njengelizwe ukubana senze i-mining sector yethu ifike ku-12 billion. Lokhu sizakwenza ngokulolonga nokuhluza ezenziwayo ukuze i-target yethu le isifikise.
Lokhu kugcizelelwe ngumabhalane wogatsha lwezokwemba umnumzana Kunaka Fungwa othi kuyajabulisa ukubona ukuthi ukuthengiswa kwamatshe aligugu phandle kwelizwe lokutshalwa kwemali sekufike kuleso sibanga.
Affirm that is Zimbabwe and as Minister of Mines and Mining Development, our focus has been on achievement of the milestone of $12 billion by the end of the year 2023. This is a target that we have been working on for the past 4 years. And as a nation, you will remember, we have said this as part of the impasse of the NGS 1 target.
We siqiniseke ukubana sesifikile ku 12 billion ku mining sector njengeZimbabwe. Lokhu yiko kade sivele sisebenza ukubana sikufikise, sisebenza njengohulumende kanye lalabo abaphakathi kwezokwenjiwa.
Kodwa ohlaziya ngezomnotho umnumzana Busisa Moyo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso eyezida njalo engumqondisi wenkampani e-United Refineries Limited uthi imali etholwe kwezokwemba ayeneli ukuthuthukisa lumsebenzi elizweni.
Yikho amabhenki alapha eZimbabwe asoza ayenelisi ukuthi anike i-mining sector imali yonke abayifunayo. Mining is heavy, it's capital intensive. That's why Ozimplats we had to get FDI, foreign direct investment. Because when the SEDA, ukukhangela ukuthi siyakhankasela abakhatshana ukuthi
ucwaningo olwenziwe lonyaka olwe 2023 survey data luveze ukuba ezokwemba lonyaka ziphose zafika kuchumi ekhulwini i-9.4% kumnyaka ozayo bakhangelele ukuthi inzuzo le yehle iye kusilinganiso sokungaphansi kokuhlanu ekhulwini i-4.3%. Umqondisi webhanga leNetbank uHarry Hase ongene umhlangano wanamhlanje uveze ukuba ibhanga lakhe lilakho ukuphathisa kulumsebenzi.
Yeah, thina njengeNetbank sizimisele ukusupport ama-miners. Ngabe funa imali yokuthi ba-increase i-capacity yabo. I think thina sesidemonstrate vela ukuthi siredi ukuthi sibancede ukuthi ilizwe liphakame.
Kokulolonga umthetho omutsha ozalawula ezokwemba ezweni. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso ebona ngamabhizimusi akwele China, e-Chinese Enterprises in Zimbabwe, namhlanje babe lombukiso okuhlanganisa abaqhathi labadinga umsebenzi owe-China Job Fair owenzelwe eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embukisweni lo, amankampani akwele China abekhanga uzulu waseZimbabwe ukuba athole ithuba lokudinga umsebenzi kumakampani lawa kuleli. Amankampani amaningi akwele China akhanga abantu kundawo ezifana lezokwemba, ukulungiswa kwempahla ezijeneyo, ezokulima lokunye. Isikhulumeni samankampani akwele China kuleli, umnumzana Tshawana Zindoga, uchasise ngombukiso wanamhlanje.
Today we witness up to 50 Chinese companies under the banner of the Chamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe, CCEZ, showcasing and exhibiting job opportunities to Zimbabwean people. They were looking for a number of skills across all sectors of the economy, or of the productive economy, if I must say. So they were looking for skilled, semi-skilled, unskilled, as well as highly qualified individuals.
Ele China lithi selilethe imisebenzi efika ikhulu lenkulungwane kuleli 100,000, kodwa incishi zithi abekwele China baphazamisa amalungelo oluntu lokungabhadali izisebenzi. Lokhu kugcizelelwe ngenye incishi ezimeleyo umnumzana Ronald Sibindi, yena othi kumele leZimbabwe liqaphele imisebenzi yabakwele China kuleli.
I-China iyenza lokhu ngoba yona ifuna ukuthola imigodi yokugebha ama-minerals anjengama-diamonds, i-lithium, legolide.
Ele China liyakulandula lokhu lisithi lilobungani obukhulu leZimbabwe njalo lifisa ukuqhubeka lisebenza ukuvuselela umnotho wakuleli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umphathi ntambo weMelika obona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ufike kwele Israel namhlanje lapho akhuthaze uhulumende weIsrael ukuthi ake ame ukuhlasela eGaza ukuze kuphathise abalimeleyo njalo usizo lwenelise ukungena kulesi sihlenge kuvikele abangahlomanga. Lokhu kuza ngalesi sikhathi umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ethe kulabantu bakulelwa abangamachumi ayisikhombisa labane abaphume eGaza bengena e-Egypt. I-Israel kubika isibisele eGaza abantu abakuleso sihlenge abakade bevalele e-Israel kulandela ukuhlasela kwebutho leHamas e-Israel. Inhlanganiso ephathisa uzulu eGaza eyomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ithi indawo zayo zokuhlala ezine ebezilabantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 zibhonjiwe eGaza. ukuhlazi yalimpi Studio 7 ixoxa lengcwethi yezombusazwe ezimeleyo njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, umnumzana Rejoice Ngwenya.
Mina ngithi mina ngaye kuhambe ilizwi lesikhondi esithi khona impi leyi kayiphele kayine ngoba kufa abantu abangenatyala. Ye kungabe kule kulama-business interest kumbe yegas kumbe ngani, kodwa okwakhathesi sekukhanya sokubhidliza ilungelo labantu abangenatyala.
Kulabantu asebeqale ukuvunyelwa ukuphuma eGaza laphana besiya e-Egypt ikakhulu izizalwane zamanye amazwe, lokhu ukubona nje
yabona ukuthi kuthiwa khona abantu izakhamizi ezingathize zeGaza seziphuma, kungaba nenkinga. Kuhle ukuthi abantu bezinye izizwe baphume ngoba iseyimpi yabo, kodwa kungaba nje le nkinga yokuthi Israel iyaqala nje khona ukujika amanye amabhomba. Mina ngithi angitsho ukuthi mina ngabake bengaphumi, ya into enhle ngoba ilapha vele ipotelana ingavula ukuthi abantu baphume. Kungaasuze kuhluphe ukuthi impahla lokudla bemithi namanzi kungene okuvele e-Egypt, kodwa kawucine khonapho ukuthi abaphumayo kabaphume. Laba abahlaselayo kethithi khona babehlasela aphetsheya kweGaza, kalokhu behlasela nangapha ngaphansi eGaza. Lokho yikuphambanisa, kabaphume kodwa impi ngavele yayiphele.
Okungaceda limpi kungaba yikuyini?
I-Ameri umnumzana uJoe Biden nguye olelizwi elingamisa impi. Nxa engathi khona impi yayiphele yayiphele, kungapheleli khonapho. Ukuphela kwempi bheka lokhu ngoba ama-Israeli bona bathi khona bafuna ukuthi base baphilize wonke amakwethu amakwethu e-Hamas asize kwenzakale. Ile cluster alibhilizwa njalo. So lokhu okuvele kukhulunywa kuthiwa khona impi khathi singaphela, udaba lwe-two state solution kaliphinde lifakwe emkhathini.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yezombusazwe ezimeleyo njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions. Kusenjalo abokholo lwesiKristu lwesi-Islam babuthane endaweni yokukhonzela yabesimoslem emzini we-Avondale oseHarare izolo emkhosini wokutshengisa usekelo kuZulu wasePalestine onguye othinteke kakhulu ehlukumezekile lokubulawa engelacala empini yabe-Israel labebutho ele-Hamas, kubika uMavis Gama.
Umnumzana Thabani Dube wokholo lwesi-Islam ulandisa kabanzi ngalo mbuthano.
Umhlangano lo ube lama resolutions aza kuya Israel, Embassy of Israel kanye le United Nations le Embassy of America eseHarare. Bebesithi bona kabawelelani lezinto ezenziwa yi-Israel ePalestine ngoba kuvele kusegcekeni ukuthi Israel is being offensive in this issue ngoba kabala right ukuthathela abanye abantu umhlabathi wabo. Ngakho ukuthi ukuhlalisana kumele abantu behlalisane njengoba kade kuyikho i-Israel ingakabuye ngo-1948.
Okholo lwesiKristu umfundisi Wilson Dutch webandla le-United Evangelical Church yena uthi bona abalacele abalayemeleyo loba ukusekela kulimpi, bona abakhala ngakho ukuthi imiswe limpi ngoba ababulawayo ngabantu makhaza abangelacala ikakhulu omama labantwana abesiPalestina.
So God is speaking through these wars. God is speaking through the war in Israel and Palestinians. God is speaking. God is giving a signal.
Ngakho uNkulunkulu ukhuluma ngalezi zimpi. uNkulunkulu ukhuluma ngeIsrael lePalestine. uNkulunkulu unikeza isibonakaliso njalo sifanele sikubhekisise lokhu.
Okunye kokuphume kulombuthano yinkuthazo kwabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations ukuba babumbe iqula elizokhangela izehlakalo zokubulawa kwabantu kule impi, i-Special International Criminal Tribunal. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Uhulumende uthi uzinikele ukuthuthukisa impilo yabongi ngenjongo yokubatholisa iholo elithengayo kanye lokwenza ukuthi indawo abasebenza kizo zibe lakho konke okwenza umsebenzi wabo uhambe kuhle. Kodwa ezinye ingcwethi zithi njengazo zonke izikhathi uhulumende uyathembisa kodwa engasoze agcwalise izethembiso. UTobias Mtsiba usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume emkhosini wokuphiwa izithupha zokuphutsha izifundo kwabongi esibhedlela seSali Mugabe Central Hospital eHarare ngumphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Douglas Mombeshora.
I'm also pleased to inform you that the government is aware of.
Siyakwazi ukuthi kuningi okuluhluphayo njengabomongikazi, kodwa uhulumende uzama konke okusemandleni akhe ukulungisisa. Umsebenzi eliwenzayo mkhulu kakhulu, njalo kudingakala ukuthi ubhadalwe okufanayo.
Kodwa esikhulumeni sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi umlomo kahulumende weZANU-PF kawugcwalelwa mfula.
Awukhulume buqamba amanga kasoza improve imali yonke iyathathwa isetshenzini kofazi nabanye abantu abangenamsebenzi ulokuthi ifakwe ku-health. Angila themba lokuthi uhulumende lo esilaye engaqakathekisa indaba zokuhola kwabomongikazi namadokotela lokuthinga imitshina efunekayo ukuze izibhedlela zisebenze kuhle.
Abongi kwele Zimbabwe babikwa behola amadola emelika angamakhulu amabili lengxenye $250 ngenyanga kanye lezigidi ezimbili zedola leZimbabwe, $2 million, okuliholo abathi liphansi kakhulu elingeneli ukuziphilisa bona lemuli zabo. Ingcwethi zabakumsebenzi wezempilakahle zithi iholo eliphansi elitholwa ngabongi kanye lokusweliswa okokusebenzisa okwaneleyo emsebenzini yizo ezinye zezizathu ezenza ukuthi bebaleke ekhaya besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Omunye umongikazi ophiwe ugwalo lokugciba izifundi zakhe emkhosini wanamuhla, unkosikazi Sithembile Hobe, uthi baqakathekile kakhulu abongi.
Ama-midwives akhakathekile kakhulu ngoba uyabona abantu bomama abazithweleyo nxa kungaswelakala umidwife bayazalela ezindlini, so kwenza ukuthi bahlangane lama-problems ukuthi kwesikhathi yakwanisa ukugida kakhulu afele endlini.
Kodwa omunye njalo umongikazi wakobulawayo unkosikazi Thembelihle Masuku uthi usenyampa inhliziyo ngokuswela umsebenzi elizweni.
Mina sengile 3 years since ngagraduata but angathola umsebenzi obambekayo. Ithemba seliphela ukuthi ngizazuza yini umsebenzi kumbe ngizalokhini ngihlezi ngikhaya. Sengicabanga ukuyadinga phandle kwelizwe, ngizokuthiwa eNamibia e-UK kuyatholakala umsebenzi. Yikho esengicabanga khona ukuyazama khona inhlanhla.
Unobhala wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, umnumzana Enoch Dongo, uthi uhulumende kumele aphange alungise inhlupho zabongi ukwenzela ukuthi
nxa udaba lwezimali zeholo lungalungisiswa kanye lokutholiswa okokusebenzisa okwaneleyo, inani labomongikazi abaphuma elizweni lingaba lulutshwane. Kufuna ukuthi sikhulumisane sisebenze ndawonye ukuthi singabasikelwa ngomongikazi.
Ikomishini ebona ngezile e-Health Services Commission yakhipha ugwalo olwaveza ukuthi nyakenye ilizwe lalahlekelwa ngabongi abafika inkulungwane phose ezimbili 1700 besiya emazweni agoqela iBrithani, Canada, Australia lelemelika. Kodwa ayamsola uhulumende abanye abongi besithi usephuza ukubatholisa ingwalo eziqakathekileyo ezilakho ukubenelisisa ukuthi bedinge imisebenzi kwamanye amazwe. Namuhla abongi abaphezu kwekhulu 137 baphiwe izithupha zokugqiba izifundo esibhedlela seSali Mugabe Central Hospital esiseHarare. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Osomabhizimusi lohulumende sebekhuthaze abasakhulayo baseZimbabwe ukuba basebenze nzima ukuze bavuselele umsebenzi wamabhizimusi njalo basebenze ndawonye becebisana, hathi besacathula kuphela kodwa lalapho sebekhulile ukwenzela ukuphakamisa lokuncedisa abanye babo abaveza isifiso sokungena kwezamabhizimusi. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwe eHarare uqoqwe ngabenhlanganiso ebona ngentuthuko yabasakhulayo
ezwe kazi labensundu AMI African Child Youth Development abacha bekhuthazwa ukuba bangakhangile emuva lapho qalisa amabhizinisi omkhulu wenhlanganiso le unkosikazi Vimbai Butawu uthe namhlanje wenzele ukuba abacha bavule ingqondo zabo ukuze babone amathuba amabhizimusi kuleli.
You already an example when it comes to, you know, our character. Everywhere I go, you always hear that Zimbabweans are very respectful, Zimbabweans are very nice, you know. We also have to say Zimbabwe has the best economy because the young people there, they are very patriotic.
Umhlangano lo ungenwe ngosomabhizimusi beZimbabwe, izisebenzi kahulumende nabasakhulayo abazama ukuvusa amabhizimusi abo. Omunye usomabhizimusi olodumo edolobheni leHarare othengisa izindlu phansi kwenkampani yeWestprop, umnumzana Ken Sharp, ukhuthaza abasakhulayo ukuba bangalahli ithemba.
And the strategy must always be centered on focusing on what the customer needs. You see, regardless of the situation you're in or your position, there's always a need for something, call that a good, or some service that you can offer someone.
Abasakhulayo bathi kunenge okuhluphayo ekuqaleni amabhizimusi kuleli okugoqela ukuswelakala kwemali, ukuguquka kwemithetho yemali lokuswelakala kwabantu abathenga kubo. Omunye wabasakhulayo okhulume kulumhlangano nguDesire Sibindi yena othi ukunzima ukuqala ibhizimusi kuleli ngenxa yesimo somnotho welizwe.
Thina njengama-youth eZimbabwe sihlangana lodubo lanxa sikhangela ezamabhizimusi, abantu abathengi ngenxa yokuthi abantu abalamali. Okunye futhi ukuthi abantu labo bahola ngamabhondi or RTGS leli, kodwani uthola emakhethi lasezitolo bethengisa ngama-USA aweMelika.
Kodwa omunye osakhulayo umnumzana Matthew Mabhena yena uthi uzama ngazo zonke indlela ukwenza usemandleni akhe ukuba athifikise ibhizinisi lakhe, esithi unethemba ukuba kungenzeka lokhu kwele Zimbabwe.
Kodwa kunjalo siyazama ngazo zonke indlela njengama-entrepreneur ukuthi ibhizinisi lethu lihambe. Ithemba esinalo yikuthi elizweni lethu kulama-US dollars, i-foreign currency, esingathi ayikho volatile njengethu i-local currency, RTGS lethu. So sinethemba ukuthi nxa sisebenzisa ama-US dollar, nxa kulasisa ama-US dollar, kuyenza ukuthi ibhizinisi ibe stable. Nxa kule nto ozithengisayo, i-business yakho kumbe i-profit yakho can realize it, because imali yakho ayidliwa yi-inflation.
Obemele umsekeli kamongameli welizwe, umphathintambo wemisebenzi yezandla, skills development and audit, umnumzana Paul Mazima uthe uhulumende uzimisele ukusekela abatsha kwezamabhizimusi.
Never be a limit as to the number of entrepreneurs that can occupy this country. And in business is where the goods and services that make a nation run are made. It is where we create the wealth of our nation.
Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo we-alternative pop music uPatrick Nyawumwe odume ngegama lokuthi Trick Caesar, yena osebenzela koBulawayo. Asizweni exoxa nomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Uchisiza ligama aliphiwa ngabantu ngoba esakhula wayethanda ukuqila abanye, kodwa abuye abasize njalo bengabona ukuthi udlala ngengqondo zabo. Asizweni kancane ngembali yakhe.
Ngizalelwe khona apha empilo koBulawayo, ngakhulela koBulawayo laseMatopo National Park. Ngifunde e-primary, e-Range Mo Primary School, leMgoqo Primary School, ngasengisiya e-secondary eMandlande High School. Ngiqale ukucula ngo-2017, lapho engareleasa khona isingle yami, ngisebenza labe Velocity Records,
Umculo wa Trixie zawuthazelwa ngontanga njalo senedlala nje elitsha
umculo wami alternative pop lelidlala nje kuthiwa ngumtaka mamoyo lilengomeze ngu 7 iJulex album lakho na lilengomeze ngu 9 ingoma zonke yime ngizilovileyo
abamenza wathanda ukucula njalo ke ekuphendi kwakhe umculo ucula labanye ke asebenza nabo asizweni ukuthi ngubani
kulo Kevin Lomuzi kulo Don Gumbo kulelanga kuleli ndlala lade ngisebenze lo Edmond Ngwenya ngasebenza lo O2 Josh Kelo B o Iru 2 ngasebenza lo Kholisani ngasebenza lo Manase
umculo wakhe usutholakala uTristiza xhumana naye ngaleli
umculo wami usuavailable kuma online stores ama DSPs amaningi ama English ami athi Trix Caesar wonke IIIQX CZAR yo ama English am across wonke ama platforms liyafanana bo TikTok, Facebook, Instagram konke nje
umdumo obiza alternative pop uTristiza lo besiyikwetshisela ukuhlelo woza woza Friday libe lempela sonto emnandi igama lomu ngezwe Jesus Banda
lilalele emsakazweni we Voice of America sisakaza sise Washington DC Good Life Talk namhlanje sikhangela ukonakala kwesimo lomsebenzi wezempila kahle eZimbabwe ngesikhathi lizwe libhekane lenhlupho zokubaleka kwabongi besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Singake hlukanise isihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso ebona ngamabhizimusi akwele China eChinese Enterprises in Zimbabwe namhlanje babe lombukiso okuhlanganisa abaqhatshi labadinga umsebenzi owe China Job Firm. Umphathi ntambo weMelika obona ngezokudlelana lamanye amazwe umnumzana Blinken ufike kwele Israel namhlanje lapho akhuthaza khona iIsrael ukuthi ime ukuhlasela eGaza. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo uTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.